This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyu dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera wakanaka vatereri, tinosangana zvakare pa Studio 7. Manera anasi uri musi wesvondo nyamafufu 9, 2015. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 12080 ni 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. Vaimbove mutungamiri webato reZimbabwe Union of Democrats, amai Margaret Dongo, vanoti urongwa hwekuumba bato idzva reMovement for People First, iro richange richitungamirwa naamai Joyce Mujuru, wave pamusoro-soro. Asi vari kushanda naamai Mujuru mubato rePeople First varugare gumbo vanoramba kuti amai Mujuru vari kushanda naamai Dongo muurongwa hwekuumbwa kwebato idzva uhu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino Studio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Vaimbove mutungamiri webato reZimbabwe Union of Democrats kana kuti ZUD, amai Margaret Dongo, vanoti urongwa hwekuumba bato idzva reMovement for People First, iro richange richitungamirwa naamai Joyce Mujuru, wave pamusoro-soro. Amai Dongo vanoti pari zvino pane sangano rine zita rimwe chetero, iro vanoti riri mushishi kuumba umiriri hwebato reMovement for People First mumatunhu ose emunyika. Vanoti bato iri richange richiumbwa nenhengo dzevakarwa hondo yerusununguko vari kunyunyuta neutongi hwehurumende iripo, pamwewo nevana veZimbabwe vane maonero mamwe cheteyo zvisinei kuti vanobva kumapato api. Ngatinzwei hurukuro yataita naamai Dongo, avanoti ndo vari kuona nezvezvirongwa musangano iri.
Urongwa hwatinawo makomredzi ndewekuronga inonzi Movement for People First, iri pressure group inobatsira kuorganiza vanhu pachiitwa urongwa hwekugadzirisa bato musangano.
Iyi bato ripera munei muchigadzirisa iri?
Chati kutanga ipressure group ratiri kugadzirisa kuitira kuti vanhu vedu vari kupinda muground vachiorganiza vanhu, vachimobiliza vanhu, vachikurukurira vanhu maererano neparty ichauya People's First. Inenge yakamira sei haisati yane zita. People's First is a slogan. Slogan yataidzisa kuhondo kuti pamberi neruzhinji rwevanhu, pamberi nepovho, pamberi nevanhu, bato roda kuti riiswe in place. Richiri kuiswa in place, ibato richatungamirwa namai Mujuru. Rinova bato rakabuda muzana.
Saka pressure group iyi iri kuumbwa riini?
Pressure group yakatoumbwa kudhara zvekuti takanga tichitoita mabasa kubvira taatone 6 months. Yakaumbwa kudhara tanga tichitoita mabasa, tichiita restructure, tichikurukura nevanhu vakasiyana-siyana kuti chikonzero chiri kuita kuti tiuye neimwe bato rakasimba richange richitungamirwa namai Mujuru.
Saka bato iri rinongotarisirwa kuzoumbwa riini tichiona kuti sarudzo dziri kusvika zvino 2018?
Ndosaka takaisa pressure group iyoyi inonzi Movement for People First kuti ive inoenda kuvanhu ichikurukura navo kuti vanzwewo kuti vanhu vanotimu zvichemo zvavo, nekuti kana tichigadzira constitution zviya zvibumbiro remutemo rinoumbwa nevanhu nezvinhu zvinenge zvabva kuvanhu. Saka patinenge tiri muprocess kutaura nevanhu, vanenge vachitaura zvichemo zvavo, uyezve zvichemo zvavo ndozvinogadzira mapolicies ebato riri kuteera nyowani. Asi hatisi kuziva kuti richaumbwa musiwani. Ndosaka tiri kuti isu semacomrades chiregerai, tisanorova ndima
Ndevapi vamwe vari kushanda mu Movement for People First iyo ikunze kwa maidongo andiri kutaura nawo parizvino?
Pane vakati wandei kuBulawayo tine vanonziva Comrade Mukandla nemamwe makomrades akati wandei kunana Sanyatuku tinana Comrade Parker tinana Comrade Farai tina makomrades akawanda.
Vanga vari amai Margaret Dongo vanove vari kuona nezvezvirongwa musangano reMovement for People First vari parunare muHarare neStudio 7. Asi vari kushanda semutauriri wechikwata chePeople First icho chinoti ndicho chinoshanda naamai Mujuru varugare Gumbo varamba mashoko ari kutaurwa naamai Dongo ekuti amai Mujuru vari kushanda naamai Dongo mukuumbwa kwebato idzva uku. Vagumbo vanoti havana kana zuva ravakambogara pasi naamai Dongo vachironga nezvebato idzva. Ngatinzwei vachitsanangura.
Handizivi kuti tingazvitsanangura sei, hatingozivi isu. Hazisi zvinhu zvatakagarira pasi tikataura. Mai Mujuru vari very very clear kuti vavanoshanda navo ndivanani, ende kuti munhu azotanga kubuda nemovhumendi yakadaro, aiwa hatizvizivi ndezvadongo. Isu zvatingangotaura ndezvekuti isu tine filosofi yatinoti inclusiveness, yekuti iko tinoti munhu wese ane raiti yokuita kutaura zvaanoita, but zvinenge zvisina kunaka kuti munhu ataure pamusoro pomunhu iye ana vanhu vake vaanoshanda navo. Mai Dongo havashandi namai Mujuru. Mai Mujuru nesu vatungamiri vemusangano wePeople First hatima kugara pasi tikataura izvozvo kuti navainge anangati kunopfuma vapati. Zvatinoita navanhu vedu ndechekuti vanhu vanoda kuti vaone nzira dzokureza mari nadzo nekuti vane musangano. Hakuna chinhu chakadaro nhanike Dzonga. Vanhu vanotaura ndini saspokesman kana kuti vanotaura somunhu watakati ndiye habari secretary general wedu.
Asi imiwo mune urongwa here hwekunge muchizoparurawo bato renyu?
Takangoriita taurira vanhu Dzonga kutiko haiwa vanhumirirai. Isiso mutungamiri tinoziva zviripo, tinoziva mabhenja aripo, tinoziva zvinodikamwa pakufoma pati. Hatichiri kuita some of us for the first time, takabva kare. Saka hakuna chinombotinetsa nekuti tinoziva mastrategies okugadzira mutungamiri.
Pane urongwa hwezororo remagamba huriko mangwanaya. Imi nevamwe vamuinawo muPeople First muchawanikwa here muchinge muri pakati pegungano richaenda kuHeroes?
Nyaracho handiti kuti Manziru vachaenda. Ini chaandinoziva pana Manziru matauri avanoita ndeyekuti inandii kuti ndiite zvinhu zvinoita kuti ndinoita maconflicts navanhu. Saka handizivi kuti vanoenda kana havaendi, but sokuona kwangu handizivi kuti vanoenda.
Vanga vari mutauriri wePeople First uye vakadzingwa mubato reZANU PF varugare Gumbo vari parunhare muHarare neStudio 7.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7. Tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaintaneti rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare webhusaiti yedu www.voashona.com.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vaGodfrey Kanyenze, ava vanotungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, vanoti kurasikirwa kuri kuramba kuchiita vashandi mabasa kuri kukuwadzawo hurumende nekune rumwe rutivi, sezvo iri kurasikirwawo nemari dzemitero dzaifanira kunge dzichipinda muhomwe. Dr. Kanyenze vanoti kurasikirwa kwemabasa uku kunorevawo zvakare kuti vanhu vanofanirwa kunge vachitenga zvinhu muzvitoro vanenge vasisakwanisi sezvo vanenge vasina mari, izvo zvinozobatawo zvakare vezvitoro. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Kana vanhu varasikirwa nemabasa, hurumende yarasikirwa zvakare nemitero. Haichagoni kutora mitero nokuti vanhu havasisina mabasa. Zvakare kushaikwa kuvanhu mabasa zvinotireva izvo kuti muchirungu pano inonzi circular flow of income. Zvinoreva kuti kana mushandi ainewo mari ndiye achatenga zvinhu zvekutextile zvataichitaura zvaya nekuclothing. kana munhu asina mari zvinhu zvakaonekwa nechizeta kuti ndo pane nyaya mwongo chaizvo zvekuti vanhu havana cheruviri tinogona kuti vatenge ndo dambudziko iroro kana vanhu vasina mabasa zvinoreva kuti yangu vapakoti nekuti ukashaya basa kunyanya uri mudhorobha zvinoreva kuti hauchagoni kubhadhara mari yerendi hauchagoni kucherera magetsi hauchagoni kucherera mvura hauchagoni kuendesa vana kuzvikoro hauchagoni kuita zvinhu zvinoita kuti uve nenduramo saka zvinotoreva kuti wava kutotiza vanhu vazhinji vanenge vakutodzoka kumusha chaiko nokuti mudhorobha hamugariki kana usina cheruviri
asi iyo hurumende iri kurarama sei iri kuwana mari kubva papi tichiona kuti mapoka mazhinji eikonomi kana kuti enyaya dzeupfumi haasi kuseenza
kurarama kwehurumende kwanetsa nokuti mari yavanowana yaderera chose saka nokuderera kwaita mari yehurumende chava kunetsa ndechekuti chikamu chinokwana 83.4% chemari yehurumende chiri kuenda kundobhadhara vanhu kuti vange vari mumabasa zvotireva kuti mari yokuti munhu aite basa raatinonzi aite muhurumende anonzi maoperation cost hapasina
nyanzvi mune zveupfumi uye vari mukuru wesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe dr godfrey kanyenze vari parunhare muharare nestudio 7 rimwe sangano revanotengesa mumigwagwa renational vendors union zimbabwe vasamuel wadzai ava vakapedza mazuva gumi nemasere vari muusungwa vanoti vakashungurudzwa munguva yavakanga vari muusungwa vavadzai vakasungwa pamwe chete nedzimwe nhengo dzesangano ravo vachipomerwa mhosva yekuda kukonzera mhirizhonga vasungwa ava avo vari kunze mushure mekubviswa mari yechibatiso vari kutarisirwa kudzokera mudare musi wa19 mwedzi unouya ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penguva yavanga vari muusungwa
mukoma ndoda kutanga nokutenda sapoti yatakawana kune vamwe vanoiripa vatiri kuita kurepresenda kwatiita mavenda asi ndingada kuti mabatirwo acho ataita kuusungwa uku anongotaridza kuti senyika tine basa rokuita pakuchengetedza kodzero dzevanhu taitiswa senge vanhu vakatokonzitwa vanhu vakatobatwa nemhosva asi munhu wese anozvizivawo kuti tanga satamboenda kana kuteeredza mhosva kundotongwa taitwa senge vanhu vari kunzi ndimi muri kuda kukonzeresa gunga mukopoto munyika
makashungurudzwa here pamaa muri muusungwa
zvaitwa pachena vaiuya vamwewo vanenge vabvawo kumamwewo mapofisi vachizitiwo vabvawo kune mamwe kana kupresident ofice vaida kunzwa kuti zvakamira sei vatingoti kunza nokushandana navanani membership yakaita sei then ndofunga munotondera kuti pakambozouyawo shamwari dzedu dzomupindu society dzida kutiwo kwandu wacho panova pakazopedzisira pakakunzi panga pakakuridzwa kuti vachidisaai hamukwanisi kuona vamwe venyu zvakatitisawo icho sevanhu vanga vari muusungwa kutashuwa dzinotoridzwa vanhu vachida kuzoona vamwe vavo ende zvaitichisa sevanhu vanga vasina hope yekuti tichabudiswa here nekurambirwa kwataitwa bheu kuya tiri mukati momo mutirongo takatangawo kutorwa tichibvunzwa bvunzwa o ava vauya kuzokuonai ndivanani vamwe vacho vanonzi vakonzeresa mhova mupopoto munongotanga kungotyiswa tyiswa zvinongoziva zvinongoitwa zviya asi ndoda kuti nditi hatina kurasa tarii
mukuru wesangano renational vendors union zimbabwe vasamuel wadzai vari parunhare muharare nestudio 7 yasvika nguva yatinokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanoti pachirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa nemukomana wechidiki Promise Mukwananzi anotungamira iye sangano reZimbabwe Informal Sectors Organization kana kuti ZISO. Promise akambotungamirawo vadzidzi paUniversity of Zimbabwe nekuZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU uye akambovawo munyori mukuru muYouth Assembly yeMDCT uye akange achitungamirawo vechidiki muMDC Renewal Team. Tinokutambira nemufaro pa Studio 7 Promise.
Notenda makadi vateerera kana
Aiwa tinovimba vateereri vari nani. Promise nyaya yako inenge inoti inakidze zvikuru. Ungatudza kuti sei wakafunga kubva kune nyaya dzezvematongerwo enyika idzi uchienda kunoumba iro sangano reZimbabwe Informal Sectors Organizations iri zvazvaita sei?
Pane zvizhinji zvakanga zvaitika zvakakonzera kuti titore matanho akaita seandakazotora. Shure mekunge sangano wedu weGCT wakundikana musarudzo ya2013. Vakaita kukakavadzana zvikuru vachiona kuvanhu vachiita maonero akasiyana kuti musangano waifanira kuendera mberi nenzira ipi. Ndokumwe ndopakatangira matambudziko akawanda ipapo zvakazokonzera kuti musangano upatsanuke nepatsanukane. Saka ndakazongoonawo ndega ndakatarisa kuti mamiriro aita musangano pari zvino pedza ndimbotora mafemu ndimbobetserawo nyika ndiri pamwewo pandinomanyawo ndiriwe pamwewo pandiona kuti ndogona kuita zvinhu zvekuti zvinobatika zvinobetsera ruzhinji rwemhuri yeZimbabwe.
Saka une tarisiro here yekuti uchazodzoka zvakare munyaya dzezvematongerwo enyika idzi kana kuti watogeza hako maoko sapirato?
Nyaya dzematongerwo enyika dziri addictive, dzinopinda muroko. Kana tichinge wapinda munyaya dzematongerwo enyika kuti wozobudamo zvachose zvinokunetsei. Saka hameno unofamba kwenguva dzinhu dzinenge dzichifamba sei, asi chagara chimbori chishuwo changu ndichiwa nemamwe mayuth akasiyana-siyana akazopatsanuka-patsanuka kushandira mhuri yeZimbabwe nenzira yataishanda nayo tiri kumusangano weMTC epitani.
Asi uchitarisawo zvawakaona imo munyaya dzezvematongerwo enyika, ungati vechidiki vanopuwawo rukudzo here nevatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika?
Haa, zvinonetsa, zvinonetsa. Problem inenge iripo ndeyekuti vechidiki ka vanenge vane energy and they are always vanenge vari threat kuvakuru vakuru. Aka pavanoda kuti vasimudze musoro zvakanyanya, haa, zvinonetsei, havanyatsopiwa mukana wakakwana.
Tochitarisa zvawakuita mazuvano zvekushanda nesangano reZiso iri, chii chakapa kuti ufunge kuti unge uchivamba sangano irori?
Sangano takavamba takawanda nevamwe vakasiyana-siyana. Taona taongorora mamiriro angaita yatingati political context yemunyika kuna ma-2013 mushure mekunge sarudzo dzapfuura. Takaona kuti vanhu vazhinji vakanga vashama basa vasina mabasa avaisenza. Saka takaona kuti paakudiwa kuti vanhu ivavo vevarongwe kunge vakwanisa kutaura vaite misoro yavo pamwe chete, vataure nenzwi rimwe chete kuti vagonzwika pamatambudziko ataiona kuti achagona kusangana nawo mberi. Anova matambudziko akachena pari zvino kuti ndomaproblems ari kusangana nevanhu veinformal sector munyika ino yeZimbabwe nehurumende, kusanganisa nehurumende yacho, kuti taiona kuti panofanira kutsvagwa pfungwa dzakadzama kuti nyaya yeinformal sector yogadziriswa sei kuti ikwanise kubetsera kuvandudza panyaya dzeupfumi hwenyika ino.
Saka ungati kupinda kwako muchikamu ichochi kuri kubatsirawo here vanotengesa mugwagwa? Uri kuvabatsira zvakaita sei kana kuti muri kubatsirana sei?
Zviri kubatsira zvikuru. Ukatarisa tambo miramira chose tichidifenda kunyanyanya mavendors, dzapa takatanga kuita macourt case aya. Zvino tiri kufamba tine chirongwa chedu chekuda kutanga kufamba tichivakira mavendors maguta akasiyana-siyana, matrading stores, matrading spaces akaitiraka isisi kuti vakwanise kurapa mutengesero zvakanaka uye panokwana kwete zviri kuitwa necountry, nekushanda navo pamwe chete tichionesana kuti nzvimbo dzakavanakira dziri pasi. Tochitaura nemakanzu nehurumende tolobha kuti nzvimbo idzodzo dzichengeterwe kuti dzinge dziri dzekutengesa.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma Promise nekupinda muchirongwa chedu chanhasi.
Aiwa, tinotenda.
Tatenda. Manga makateerera kumutungamiri wesangano reZimbabwe Informal Sectors Organization kana kuti Ziso vaPromise Mukwananzi muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Aiwa, hamawadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Tosangana zvakare svondo rinouya. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai maoko aJonga Kandemiri.
Tinotenda zvikuru Blessing. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Vaimbo vemutungamiri webato reZimbabwe Union of Democrats, amai Margaret Dongo, vanoti urongwa hwekuumba bato idzva reMovement for People First richange richitungamirwa naamai Joyce Mujuru vave pamusoro-soro. Asi vari kushanda naamai Mujuru muPeople First varugare gumbo vanoramba kuti amai Mujuru vari kushanda naamai Dongo muurongwa hwekuumba bato idzva. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Mavelas Mutanganya uye.